Teshe vashandi tiri kutorwadziwa nezvaitika mazuva apfuura. Taifungidzira kuti bhondi retu richamira rakadaro rakastabiliza kana kuti mitengo icharamba iri pairi yange iri sezvo masalaries haasi kukwira. Asi zvataona mazuva apfuura zvatisiya tiri panguva yakaoma isusu vashandi. Vashandi vakawanda vari kutonetsekana kuenda kuvasa chaiko. Makombi transport yakutotora mari yese iripo. Taona zvupko yacho isingakwanisi kuwanika ndiyo yanga yakachipa.
Inyaya dzamunotarisira kusimudza here kuTNF idzi zvakare?
Patinodzokera kuTNF chatoreiza nyaya iyoyo yekuti vemabhizinesi haisi vanhu vanotovimbika. Taitaura svondo rapera kuti tinofanira kumaintaina maprices aripo, tistabilize exchange rate, asi hati haisiri zvationa on the ground.
Saka mumwe musangano uchazoitwa rini weTNF?
Tichatokumbira kuti uitiwe because TNF chaiyo inoti inopagore inotaura musangano inosvika mina. Saka asi hapana zvinorambidza kuti kuite maimagine